Vivek Music Center, Marish Dasi. Vivek Music Center, Marish Dasi. DJ Vivek Music Center, Marish Dasi.